Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 4, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nhasi ndezvekuti dzukwe nacho inenge iri shoma iri kufamba pamugwagwa kana makombi kazvireta anenge ari ega. Saka ka$3 aka kanenge ari kumbotambirika mubva pamadhisenzi mabiki wayati.
Vamwe vemakombi vowedzera mutengo mushure mekuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari nezuro.
Vanhu vari kuandastenda kuti maeconomic challenges atinawo they are temporary. Ndo zvavatoratidza kuti nyangwe paine machallenges aripo sangano wavo vanohuda.
ZANU-PF yokunda musarudzo dzakaitwa kuLupane East tine hurukuro navapoo mangwana vebato iri.
Mukaenda kuZANU unoona kuti vanhu vanenge vachipuwa chikafu vachinzi mukasavhotera mukavhotera MDC chikafu hamuchachiwani. Masabhuku chavo chavo haatodiwo ZANU-PF.
Asi vaAmos Chibaya veMDC vanoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa nekuti vari kurwatsiva vakasungwa rumwe ruoko. Tichakupaiwo zvabuda mumutambo weChan pakati peZimbabwe neMauritius. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vemakombi nemabhazi munyika yose nhasi vawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu zvichitevera kukwidzwa zvekare kwemafuta ekufambiswa dzimotokari nehurumende nezuro kubva pamadhora manomwe kusvika pamadhora mapfumbamwe emaRTGS parita rimwe chete. Vamwe vawedzera nedhora rimwe chete panzendo pfupi dziri pasi pemakiromita masere. Asi vamwe vanoti vanogona kuregedza kufamba mangwana sezvo vakawedzera vanhu vanomhanyira kumabhazi eZupco aya ari kubhadharisa mari shoma shoma zvikuru. Mafuta ekufambisa dzimotokari akwidzwa katatu mumavhiki matatu apfuura. Mari dzematoll gates dziri kuwedzerwawo munguva pfupi inotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori wezvemabasa musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, vaCaleb Dominic Beteta.
Kukwidzwa kwemafuta kwatiomera isu maoperator emakombi nekuti vanhu vacho vatinotakura vanofamba nedzimotikari dzedu mihoro yavo haina kukwira, asi mafuta ekushandisa mudzimotikari dzedu ari kukwira. Asi isu hatipuwa futi fuel yakafanira kupuwa Zupco yakachipa. Saka taomerwa kuti toti nezvaitika izvi munyaya dzemafuta idzi. Nekuti pane zvino kuti tiri kuwedzera katiiva kuti malocal routes ayakaita sekutaundi zvikabva above 8 kilometers or so afata $6. Asi vanhu vachangakwanisa kugata $6 acho ndivanani, vari kupi? Totyawo izvozvi nezvazvakatoita izvizvi vanhu vakawanda chaizvo vari kutomirira Zupco yasvika ziyo kuti inosvika nguva yekuzovatakura. Kuomerwa kukaita vanhu ikoko.
Saka muri kubhadharisa mari pamamati ma8 kilometers apa?
Pama8 kilometers apo umbova tuchinekupa ndikurwa izvozvi. Ndiri kuti vanhu vanga vachinzi vabhadhare ma$3 nekuti nhasiwo ndezvekuti Zupco yacho inenge iri shoma iri kufamba pamugwagwa apa. Saka makombi kazvireta anenge ari ega. Saka ka$3 aka kanenge ari kumbotambirika mubva pamadhisenzi mabiki wayatanga pa8 kilometers kusvika ma10 kilometers. Asi ndoda kuti mangwana patinge pane kutoshaya basa vatingangoita nenyaya yema$3 iwayo. Vanhu vakuenda havo kunomirira Zupco yavasingazivi kuti inosvika nguvai kuti vatakure.
Saka kana musiri kubhadharisa ma$3 aya munee muchibhadharisa mari uye Zupco inenge ichibhadharisawo mari.
Kana ma$3 atoramba mari yatatoisa panga ari ma$2 matoti vacho mashort distance iwaya Saka zvoti zvikange zvatonetsa, ndiri takuenda ipapo kana kuti totopaka. Ndiri zvakuti munhu ozvipira kuti odii nemudziyo wako noti komero wacho kuramba kuzviramba zvienda mberi zvakadaro.
VaCaleb Dominic Beteta, munyori anoona nezvemabasa musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, vari parunare muHarare. Bato reZANU PF ndiro rakakunda musarudzo dzenhengo yedare reparamende dzakaitwa neZuro Kulupane East uye dzekanzuru kunkai nekubhubhi. Musarudzo dzekulupane, vapongeni Dube veZANU PF vakaita mavhoti zviuru zvitanhatu nezvishanu vachiteerwawo navabongeni ndodzokora zvakare musarudzo dzekulupane vabongeni Dube veZANU PF vakaita mavhoti zviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 6369 vachiteverwa navadhulumuzi Kumalo veMDC vainge vaine mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemashanu kana kuti 4505. Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rakaita mavhoti mazana matatu nemakumi matatu. Mamwe mapato manomwe ainge ari musarudzo idzi akatatarika zvakanyanya kuti akwanise kuwana mavhoti asi akatadza kusvika pamavhoti zana chaiwo. Mapato aya anosanganisira reNCA, Mutwakazi Republican Party, ZAPU, LEAD, NPF neNAP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Aiwa, tinofara nezvaitwa nevanhu kulupane vavatidza kuti ZANU PF ichiri kudiwa navanhu. Ende vanhu vari kuunderstanda kuti maeconomic challenges atinawo they are temporary. Ndo zvavatoratidza kuti nyangwe paine machallenges aripo musangano wavo vanouda. Ndosaka maona ZANU PF ichibudirira by-election.
Asi tichitaurawo nevanopikisa vari kuchema-chema kuti chimwe chiri kuita kuti vakundwe inyaya dzekuti hurumende tichitarisawo nedare reparamende vanenge vari kuti nonokei kugadzirisa mitemo ine chekuita nesarudzo nekudaro vari kuramba vachinyunyuta.
Kwete, hapana nezvokuti mutemo vanhu vari kuvhota zvakanaka pasina kana problem. Ngavabvume kuti havana chavadonzora vari kupa vanhu rinopa vanhu confidence yokuti vavavhotere. Vanhu vanovimba neZANU PF nokuti inotaura chokwadi ichiita zvinofadza vanhu.
Asi sei zvimwe zvakawiriranwa zvisati zvaiswa mubumbiro vamangwana zvine chekuita nesarudzo? Chii chingapa kuti zvinonoke?
Hazviitwi overnight, saka zviri kutogadziriswa through parliament.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vari nhengo yepolitibureau vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC vaAmos Chibaya.
Zvakabuda mulipanzo zvatogara tichingotaura mana mai vangu kuti munyika muno yeZimbabwe nechihurumende cheZANU ichi hamusi kuitwa sarudzo dziri pachena. Mukaenda kulipanzo inoona kuti vanhu vanenge vachipuhwa chikafu vachinzi mukasavhotera MDC chikafu hamuchachiwani. Masabhuku chavo chavo haatodiwo ZANU PF, asi vanenge vachinzi mukasavhotera ZANU PF mukasara kuti vanhu venyu vanga vachienda kundovhotera ZANU PF tinokubvisai chero sabhuku chaivo. Nonga munotarira kuti mukaona kuti iko zvino kumaresettlement kunonzi mukasara kuti vhotera ZANU tinokubvisa muminda. Asi vhu hariri repati, vhu nderenyika, ende nyika haisiri ZANU PF.
Asi kavamwe vanopikisa zvamuri kutaura vachibaya vanotivo kose muchimirira kuti patange paitwa sarudzo musingasimbise mudare reparamende umu kuti mitemo yacho ivandudzwe.
Mudare reparamende tinotaura mwana mayangu itori hondo yatikutogwisa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare kuGweru. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo Vanoti zviri mugwaro reongororo yemabatirwo emari kuNational Social Security Authority kana kuti NASA zvinoshungurudza zvikuru sezvo zviri kuburitsa pachena kuti pane uore unotyisa uri kuitwa kukambani iyi uko vanhu vari pamudya ndigere vari kunonga svosve nemuromo vasina mari yavari kupiwa. Kambani iyi inonzi yakarasikirwa nemari inosvika zana nemakumi manomwe nemashanu nenyaya dzeuori. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira avaimbova gurukota rezvevashandi vakatosungwa nezaki nenyaya iyi uye pari kutarisirwawo kuti svondo rino pachasungwa vamwe vane chitsama vanonzi vakabatwa mumambure euori hunonzi hwakaitwa kuNASA. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamoyo kuti tinzwe zvizere.
Tinofara kuti zvataitaura nguva nenguva. Vamwe vakatituka, vamwe havana kumbotibhiliva kuti tiri kutaurira chokwadi, vamwe vachiti tiri kumhanyisa nyaya dzematongo enyika, asi zvazobuda pachena kuti taitaura chokwadi. Zvataitaura zvazooneka nevamwe vasiri isisu kuti kuNASA mari dzevashandi dzaibiwa, mari dzevashandi dzaitambiswa, nekuti ndiwane ari padhuze nevari kutonga, ndivo vaidya mari vachifoma makambani vachipanana makontrakt ekuvaka dzimba kana musango chaiko. Tainzwa kuti uri kutovakiwa dzimba kana kupindura, tisingazivi kuti ndiani aita decision iyoyo kana kuchinoi kana kumarondera. Ivo vashandi vakatowanda kuHarare vachishaya dzimba dzacho. Tisingazivi kuti ndiani ari kuuya nemadecision zvazobuda pachena kuti paipiwa macontracts hama neshamari, kuti zingotora mari, hapana dzimba dzakatovakiwa.
Saka sesangano revashandi muri kuronga kutora matanho api nezviri kubuda izvi?
Isisu tiri kungoriverenga ku mapepa, officially hatisati tapiwa. Kana tazoripiwa hatichatonzwa kuhurumende, tichatoti hurumende ititaurire kuti vari kunongedzerwa sevanhu vakaba mari. Mari idzodzo dzinodzorwa rini, vanhu vacho vari kuenda rini kujeri nezvimwe zvakadaro. Rambotaura navo pasvondo rapera pamusi weFriday, vachiti vane document rimwe chete raendeswa kupalamendi, asi tichaedza kutaura nemamembers edu kuti vari necessary here kuti titare tiripo kuNASA.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata amai Sekainzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo vati vanga vari munzira kuenda kuHarare. Masangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights neCommunity Water Alliance anoti ari kunetsekana zvikuru nekutangazve kwekupararira kwechirwere chetyphoid muHarare. Kuti tinzwe nezvedambudziko iri, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa.
KuGlenview kunyanya kuward 30 yemuGlenview North constituency. Asiri kubatawo nedzimwe nzvimbo dzakaita seward 32 iri kuGlenview South. Kwaita dambudziko retyphoid. Kumashure uko kubva gore rapfuura, pazuva panga pachikwanisa kuwanikwa kesi imwe chete kana mairi, anga asina kunye zvasina kunyaya kusumudza konzeni yedu sevanhu vanomirira vagari. Asi kutanga mavhiki mairi apfuura, pazuva panga pava kuti pamwe panoita makesi sevanhu 10, pamwe street yese inoafektwa, yoita kana 15 vanhu vanodi mapatients anoita dambudziko retyphoid. Pamusoro petyphoid, dambudziko rimwe ranga achisangana nevanhu nderekuti manyoka futi awanda. Hosi pane munhu pari kuti anoita manyoka asi asina typhoid. Saka ndo dambudziko riri kuitika munzvimbo yeGlenview.
Izvi zviri kukonzerwa nei?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga, mapaipi eswage ari kudambuka zvakanyanya kunzvimbo iyo. Ndokwamunoziva kuti pakuvakwa kweguta reHarare, Glenview nekudiriro ndo kunopedzisira mapipe eswage akuenda kufail sewer treatment plant. Saka pressure yese inobva kumasebabs mazhinji iri kupedzisira yakunzvimbo yeGlenview nebudiriro. Chechipiri, hakuna mvura ende vanhu vari kuforswa kuenda kuma unprotected water sources.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru munyaya dzezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Dambudziko retyphoid hatingati riri kutanga, iri dambudziko rakatobvira muna 2010. Ndofunga muri kutondera kuti rakatanga kunana mabhuku tafara uko kwakuchitekeshera neguta reHarare, pachikwira kuenda kunana marondera wanagweru nekumashonaland west province uko. Saka iri dambudziko ratitori naro kwenguva yakati rebei. Isu takangoita rombo rakanaka rekuwana vaccine ndokubva tangotarisa maareas anga akanyanyisisa kuchoti kudhererwa nedambudziko retyphoid. Ndokubva tamboisa vaccination ikokoko, tichitoziva kuti izvo kuti rinyatsopera dambudziko retyphoid kunge nyaya dziri kuramba dzichineta dzekuwanikwa kwemvura mumaguta uye nyaya dzeuchapa dzekuti siweji iri kwese kwese, marara haasi kubatwa zvakanaka. Saka iwayo maproblems iwayo kusvika atozopera, environment yanyatsoshambidzika zvekuti haichaibvumira kuti zvirwere zvakadaro zvichambidzwe, ticharamba tine dambudziko iroro.
Saka munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Ndiro rimwe dambudziko rakakura pachirwere chetyphoid. Typhoid kusainzi tinotoiti a great mimic. Inotevedzera zvirwere zvakawanda. Inobata nhengo yese zvayo yemuviri, kubva mumabhonzo chaimo, muropa, kusvika kuganda, nenhengo dzemukati. Chirwere chakaipisisa uye chinonetsa zvikuru kuita diagnosis. Asi chinonyanya kuratidza typhoid ifever, kana kuti dzimwenguva munhu anopindwa nechando kana kuti anotsva zvakanyanya. Asi fever iyoyo kubva painotanga haipere, inotoramba ichingokwira temperature. Vamwe vangaiti zvavo manyoka, asi kazhinji dzimwe nguva anotoita constipation kutoita mazuva, udumbu imomo makabatikana, asi muchirwadza. Payakaitika kuMidlands takaona vanhu vachishupika neitsvo kutoita acute kidney failure ichikonzerwa netyphoid.
Mukuru munyaya dzezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopiwa nesvondo yega yega naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe. Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kupeta coverage yatanga tichikupai apo tanga tichikupakurirai chirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino, chirongwa chehurumende yeAmerica icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kuAfrica. Nhasi muchirongwa tina Dr. Tafara Shumba, umwe wevechidiki angari pachirongwa chegore rino.
Shumba, ndei?
Mushe, mfuma Mike.
Chimbo sanamburaiwo kune vateereri basa ramunoita? Uyezve muwaudzo kuti chii chakaita kumude kuuya kuno kuAmerica?
Aiwa, tinotenda kuvateereri. Ini zita rangu ndinoitwa Dr. Tafara Shumba. Ndiri chiremba wemhuka, si chiremba wevanhu, ndiri chiremba wemhuka. Ndine organization yandakatangawo kumusha kuZimbabwe inonzi Veterinarians for Livelihood Development Trust. Isusu tinose organization yedu chimwe chatinotarisawo zvekare kuchengetwa kwadzinoitwa mhuka dzacho, yatingatiyo animal welfare, yakakosha zvakanyanya. Asi yakakoshera pakuti mhuka kurwadziwa kwatinongoita dzinorwadziwa, nzara yatinonzwa nadzo dzinorwadziwa. Mhuka nevanhu zvaangotofanana, handiti kana uchinzwa nzara uchirwara zvese zvaangofanana, handiti. Saa tichiti aiwa, mhuka ngadzigarewo pakanaka. Matambudziko mamwe atinosangana nawo nevarimi vakawanda zvingadai zviri zvirwere zvemhuka, ndiyatinotiwo mamanagement related. atisugona kuchengeta mukadzi wedu zvakanaka.
Vanhu kumucharudza pamota vane zvehealth sector hapana kana chinhu. Imi sana na Dr. Wemuka, pane musiyano with regards to situation yacho?
Sezvamunongoziva kungooma kwakaita zvinhu kwakaomera munhu wose. Asi tinenge tichiti aiwa ngati zamei nepatinogona napo kuti inge tichikwanisa kubatsirana, varimi vange vachikwanisa kubatsirika. Vamwe varimi vacho tinotoita kuti vange vachirasikirwa kunyange nezvipfuwo zvavo, kushaya ruzivo. Handiti pamwe pacho unorwadziwa murimi ari kunofirwa nemombe 30 achikwanisa kunge dai akangotenga mushonga wokudhimbisa mombe dzake, akatengesa mombe mbiri kana nhatu.
Watorasa 5 wayo vachikwanisa kusevha 4.
Warasa 500 iwo vachikwanisa kusevha ukwanisa kuita. Saka ruzivo rwakakosha ndo inova chimwe chidimbu chezvatinoita isu seorganization yedu.
Zvino chiita makadzidza pachirongwa ichi chamungati aiwa chakubatsira nebasa ranunoita kumusha?
Patakanga tiri kuno chinhu chandakafara nacho zvikuru ndechekuti ini ndakanga ndiri kuinstitution yatinoti Kansas State University.
Kumamusha?
Kumamusha, Kansas State ndowatinoti kumamusha kana kumareserve. Asi Kansas State iyi ine university, pauniversity yacho yatinoti Kansas State University, tikatarisa zvandakatenderera nchiona zvavanoita madzidziro avo, malecture room avo neequipment yavanayo, kuona aiwa vanhu vaka zvinhu zvavo zviri kumberi. Uye zvekare ndichitarisa kudaro ndakadzidzawo zvekare kuti vanovhaliwa agriculture zvakanyanya. Handiti vanovhaliwa agriculture yavo zvakanyanya in terms of technology, in terms of research, vanovhaliwa zvinhu zvavo zvakanyanya. Takatenda tikanoona mapurazi edairy, tikanoonawo kunochengetwawo mbudzi, kunochengetwawo huku, takatenderera. Asi zvinhu zvandakadzidza ipo ndechekuti vanoinvesta zvakanyanya mune yatinoti research.
Taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, asi ndanichikumbira kuti mukande mazuva maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Aiwa tinotenda, chirongwa ichi chakandiitira zvakanaka zvikuru nekuti ndakawana kunzwisisa kuti agriculture inokwanisa kusapota seKansas State kwandakanga ndiri. Agriculture varimi vakaita vechidiki vanokwanisa kucontributa zvakanyanya mubudiriro yeekonomi yedu senyika seZimbabwe uye seAfrica.
Dr. Tafara Shumba, umwe wevechidiki anga ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Ngatisanganei padandemutande apo paTwitter nepaInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokoneka nemufaro ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye-bye.
Tinotenda zvikuru Mike musakanganwa kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tinotangidza kutarisa kuti nyaya yemadhimoni kana kuti mweya yakaipa chinombori chii. Tinoimba kunzwisisa kuti tinorevei kana tichiti munhu akagarwa nemadhimoni kana mweya yetsvina. Tisingapedze nguva, tabata Reverend Oliver Mandisodza zvekare veMen of Valor, Purpose and Vision, tikavabvunza kuti chinonzi kudzingwa kwemadhimoni mumunhu zvinorevei.
Ini sekuona kwangu nekunzwisisa kwangu, chinoda kutanga chazivikana kuda kunzwa kuti chinombozi dhimoni chii. Zvoreva kuti dhimoni mweya wasatani, mweya unopikisana naMwari. Saka zvoreva kuti anodzinga dhimoni munhu ane akazvadzwa nemweya waMwari, ane simba rekuita basa iroro, rekuita maoko pamusoro pawane madhimoni achibuda kana kunamata mweya iyoyo ichibuda mumunhu.
Iko kuti munhu azonzi ane madhimoni zvinenge zvamira sei?
Inhau iri munyika yezvomweya. Tinotaura kuti dhimoni mweya. Saka mweya hapana patinoona kuti wapinda apa, asi tinozoona unhu huri kuitwa nemunhu, mataurire ake, mafambiro ake, muraramiro wake. Zvoreva kuti uyu mweya uyu hausisiri mweya wakanaka, mweya waMwari. Saka munhu ane dhimoni unotozongoonekwa badzi nemaitiro ake nemafambiro ake kuti uyu hausisiri mweya wakanaka uyu. kana zviri kutaurwa izvi hazvisina kuti jekera zvochiratidza kuti zvakuda kunzwirwa zvochinza mweya chino
madhimoni acho anombopinda sei mumunhu
ndinoda kutenda kuti isoko rinobva mubhaibheri soko ramwari ndinoreva kuti pakadzingwa satani kudenga akanga aine basa rakakura chaizvo rinozvizvisa akadzingwa namadhimoni ake nenge rozvo dzake zvoreva kuti madhimoni haanogara mumunhu saka zvoreva kuti mweya itori pabasa maagenda ari pabasa saka anopinda mumunhu nekuda kwekuti satani atogara ariko anotoine basa rekuda kukanganisa vanhu nekutaakusa ngatare muchirungu kuti anoda kupomera mhosva saka mweya unopinda mumunhu nekuda kwekuti satani ari panyika ndo basa rake rekuedza kuti zvakanaka zviri mumunhu zvisiwe nezvakaipa munhu ogoita mabasa akaipa
pane uyu mubhaibheri anoti takawanda tinonzi vanarigioni achipfuma munhu akagarwa nemadhimoni anoziva here kuti ane dhimoni kana kuti ane mweya wakaipa
maitaura nyaya yakanaka nyaya yaregioni inyaya inozivikanwa zvikuru munoona kuti dhimoni paya rakanzwisisa kuti munhu asvika apanapa uyu ane mweya wakasiyana nemweya uri matiri saka madhimoni anotoziva madhimoni ane uchenjeri anotogona nekutoziva
ivo vanobudisa madhimoni vanhu vakaita sei
vanobudisa madhimoni tinongotenda kati patinodzoka paya chiti soko ramwari tobva tataura kapaya patinoti mweya muchena wakapa zvipo kuvaranda vamwari kuti vagoita mabasa akasiyana siyana nekusimbisa kereke saka wane dzodzo yekubvisa madhimoni anongobva kuna mwari mwari ndeunopa zviyero zvakasiyana siyana kuti ive area yako ndeyekuita chakada iwe ndeyekudzidzisa imwe area ivo uyu ane simba rekubvisa madhimoni
ivo vanodzinga madhimoni vanovaona here mumweya
ndinotenda vabatanononga kuti zvokwadi mwari kana vakakupa kugona ikoko vanogona futi kukupa kuzarurira kwekuti uone nekunzwisisa ndosaka muchiona tine maofisi akasiyana siyana kune apostora kune maprofita kune vadzidzisi wavhangeri saka vanenge vaine mweya ivo mwari anopa mukereke kuti pave nemweya kunzvera zvokuti vanotoona kuti varume hama mwari vari kundiratidza mweya vakadai kana kuti mudikani mwari ndiri kuona zvekuti nezvekuti ndazarurirwa mwari vanogona kuzviita izvozvo
kana mweya wakaipa ukadzingwa unogona here kudzokazve pamunhu
jesu akataura paya kuti wadikani mweya kana ukadzingwa pamunhu inozodzoka yoona kuti payakambodzingwa paya pakamira sei pakaonekwa pasina chiripo mweya iye inodzoka yobva yatozodzoka zvokuti kuzoubvisa zvakare mweya iwowo zvinogona kunetsa saka zvinogoneka kuti mweya kana ukabuda unoda kuti uwanikwe chinosara chichiiswa pabva mweya pachiipapa kuitira kuti pauda kuzodzoka ushayiwe kwekupinda napa
tinotenda Reverend Oliver Mandisodza nekutitsanangurira nyaya yemadhimoni nekubviswa kwawo mumunhu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinopawo kutenda kuchikwata chechristlike choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzedu dzemitambo tombotarisa mutambo wenhabvu watambirwa kubaba fields nhasi zimbabwe yakunda mauritius 3-1 mumutambo wechipiri wemakwikwi eafrican nations championships kana kuti chan prince dube ndiye anwisa zvibodzwa zvose zvezimbabwe izvi zvave kureva kuti zimbabwe yava kuenda muchikamu chechipiri sezvo yakarova mauritius 4-0 kumusha kwayo svondo rapera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vamwe vemakombi vawedzera mutengo mushure mekuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari nezuro ZANU-PF inokunda musarudzo dzakaitwa kumatebeleland kulupane nekububi kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.